ramugabechini chevakanya kuti chadedikata arisandoti avata azvande zvekuti sezvati kuti vaiko zvinozvi kuti zuva rekupemberera birthday ravo harina kuzowana huremu nekuti vanhu vanenge vachingotarisa nyaya yekuti vaingoda kuita ivo chete vanotungamirira utungamiriri hwavo havana kumbobvira vaonawo umwe avanoti vaimupa masimba kubvira vanga vari mavice president avo kana cabinet yavo vaingoramba vachikudzira simba richiramba pavari ivo chete chete number one. Number two ndinoratidza kuti chinhu chavakanyanya kukanganisa pautungamiriri hwavo ndechekuti havana kumbobvira vabvumidza kuti vanhu vaivapikisa pautungamiriri hwavo vararame hatiti mahuman rights vazhinji vane upenyu hwakaparara pavaida kupikisa vamugabe saka ndochinhu chavandirona chavakanyanya kukanganisa kuti nevanhu vakawanda vakatoshayika hatingati vakadisapia vachishayikwa kana kukuvadzwa nekuda kwemaitiro avamugabe ekuti vamugabe havapikiswi vainya kuda kuti vaite one party state kuti zimbabwe ngaingotungamirirwa nemunhu umwe chete yeti nguva yataakurarama inguva yekuti oyakutarisa kuti nyaya dzejekerere nyaya dzegusha ruzhinji nyaya dzekutambirawo pfungwa dzevamwe hatingati coexistence netolerance vamugabe vanga vasina pfungwa idzodzo saka izvozvizvi pavatiri kuti vakarangarira zuva ravo ndizvo zvatinofungwa dai vatungamiri vanozouya kusangasangana pana vamunangagwa nevamwe vari kuda kuzoita vapurezidendi vazive kuti kodzero dzevanhu dzinokosha upenyu hwemunhu haungafanani newehuku kana hwemombe kana hwemhuka hunongoparara
tichiona kuti vamwe vanhu vazhinji vakafara pakabviswa vamugabe pachigaro asi pari zvino vanenge vari kuti ivo vamugabe vaive nani pane dzimwe nzvimbo chii chasanduka pari zvino
nyange kuti panga pachibviswa vamugabe pachigaro vanhu vakanyanya kutarisa zvakanyanya vachifunga kuti pamwe vamunangagwa vane zvavachazoita zvatiri kuona kuti zvizhinji taingofungidzira zvakafarira inonzi ng'anga inobata mai zvakawanda zviri kunzi hurumende yanhasi iri kutadza kuita zvekuti ndo patinenge takuona kuti zvataishoropodzawo vamugabe zvatanga tichifungidzira vamugabe vari kutadza zvimwe zvacho vanga vatori nani dzimwe dzenguva kune utungamiriri hwatiinaho
zvii zvamungati imi vakanyanyogona makatarisa mabasa avakaita tichitarisa zvataakuona mazuva ano pasi peutongo hwavaemarson munangagwa
tingati vamugabe chinhu chevakanyanya kugona chandinotiwo inini vakakwanisa kuti munhu anogara muzimbabwe vakakwanisa kupa vanhu yatingati sense of pride kana kuti munhu kana ari ezimbabweni anonyatsa kufunga anozvikoshesa kuti aiwa inini ndakamira ndinozvitonga munikutona kuti vazhinji vechidiki kana kuti vazhinji vanoita kana even zvematongerwo enyu kana zveupfumi vane self confidence dzakanyanya yatingati sovereignty saka self belief ndochinhu chandirona chavakanyanya kuita nekuti munonati nguva zhinji vamugabe pavanenge vachidhila nenyaya dzavo dzematongerwo enyika vairamba vachisimbisa nyaya yekuti isu sevana vezimbabwe isu semaafricans saka vaipa kapfungwa kekuti uzvika kudada kuti ndiri muzimbabweni ndinoona kutiwo vamwe vazhinji vari muafrica kunyanya dzimwe nyika vaitoshuwira dai vapurezidendi wavo anga ari vamugabe nenyaya yematauriro avanga vachiita kana kuti maadreseri avaiita nyaya zvatingati dziya dzepatriotism dzekuzvitonga.